Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 19 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yavankalema Montlante iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu yokoka nyanzvi dzezvemabara kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare.
Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa. Tapira kuna minister kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo naminister mutuni munuve kuti danho iroro rakatorwa nezimurati kuziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yaposition yegovernment here.
Zimura inoti vemabhizimisi vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadharawo mutero nedhora rekuamerica kwete maRTGS kana mabond notes. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana nekurohwa kwakaitwa chikwata chavo chenyika chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC, Studio 7. Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMangaliso Ndlovu nhasi vaita musangano nevemaindustry muHarare vachivakurudzira kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Asi vaNdlovu vaudzwawo nevemabhizimisi ava kuti havasi kufarawo nemimwe mitemo yehurumende inosanganisa danho ratorwa neZimura rekuti vanenge vatengesa zvinhu nedhora rekuamerica vabhadhare mutero nedhora rekuamerica kwete RTGS kana bond. Vandlovu vati vange vari kumusangano pataedza kuvabata, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe, President vaDenford Mutashu.
Wafamba zvakanaka musangano wanga uripo pakuti hurumende nevemabhizimusi vanga vachiongorora kuona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera. Saka vemabhizimusi vanga vachipirawo kuna minista zvinyunyuto zvavanenge vainazvo nezvinetswa zvavari kusangana nazvo. Uyewo mukuru weindustry Honorable Mangaliso Ndlovu nemutevedzeri wavo Honorable Raj Modi vachipirawo kubhizimusi zvinyunyuto zvavangangodai vainazvo, asi chinangwa donzvo ranga riri rekuti hurumende nevemabhizimusi vashandire pamwe chete kugadzirisa nhau dzemitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana kunyanya-nyanya izvo zvinodyiwa mudzimba zuva rega rega yatinoti mabasic commodities.
Zvii zvamanga muchitaurawo imi sevanhu vanotengesa zvinhu izvi kuti zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti mitengo iderere?
Chinoda chimwe chechimwe chataurika nevatauri vakasiyana-siyana kusanganisirawo nesu inhau yokuti pari zvino pane zvinhu zvakati zvinoda kuti zvibatwe. Kunyanya-nyanya takatarisana nebhajeti ichange ichiparurwa nemukuru wezveupfumi hwenyika vamuturi Honorable Muturi Ncube mumazuva mashomanana ari kuteera. Saka ndingati donzvo vanga riripo pakuona kuti zvii zvinokwanisa kunge zvichigadziriswa panguva diki diki inoi, uyewo tichinangana nekugadzirwa kwezvinhu kuti zviri kuita kuti mitengo isimuke. Zvimwe zvacho ndezvekushomeka kwemari yekunze, mari yeforeign currency. uyewo kuti vemabhizimusi vangaita sei kukurudzira kurimwa kwezvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nana soya beans negorosi, kuitira kuti vanogadzira mafuta nevanogadzira furao nezvimwe zvakadaro makore mashoma anotevera tisarambe senyika tichinotenga zvinhu zvekunze kwenyika, nekuti neminda uyewo tine varimi vakawanda. Chavari kungoda ndechekuti vanga vachiwana batsiro yekuti vanga vachirima zvakakwana zvinozoita kuti zvirimwa izvozvo zviwanikwe munyika.
Ko, panyaya yemabond notes maRTGS apa nedhora rekuamerica hapana kumukawo here mutauro?
Tikatarisana nyaya yemabond notes inyaya inogona kungokurukurwa zvayo, asi mukatarisa kuti muekonomi yedu mabond notes anovavarira kusvika 500 million. Asi nekuzotariswa kwakaitwa yatingati rebasing yakaitwa nemukuru wezveupfumi vamutulimuve, ikonomi yedu iri pa25 billion GDP. Saka mukatarisa mabond notes wayo mashomanene wayo haanganzishwa, ndoamba akonzeresa kuti mitengo inyanye kusagadzikana. Asi nhau iripo ndeyekuti mune plus or minus 9.6 billion muekonomi iyo yakauya kubudikidza nekugadzirwa kwemari kwanga kuchiitika muekonomi. Saka ndo yatingati isusu hatingataure zvemabond notes tisina urongwa hwakazara hwokubata nhau yemari yemumhepo, electronic money 9.6 billion iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwawo kuti Zimurai iri kuti vari kutengesa zvinhu nemari yekuamerica vanofanira kubhadhara mutero nemariwo yekuamerica. Muri kuonawo sei danho iri?
Hurumende inofanira kutaura nedonzvo rimwe chete. Zimurai ingangoparure mutemo iwoyo. Zvazvinenge zvakutongoreva ndezvekuti vakutongobvumidza kuti munhu wese anga achitongotengesa zvinhu nemari yekunze, mari yemayusa. Saka izvozvo zvinoremera vatengi. Saka tiri kuti isusu imwe nyaya yataurwa tapira kuna minista kuti vagozonopirawo mberi vaonotaurawo naminista mutulinuve kuti danho iroro rakatorwa nezimura tiziva kuti toda kuti tinzwisise kuti ndo yapozisheni yegavhumendi here.
Mutungamiri wesangano reRetailers Association of Zimbabwe vaDenford Mutashu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musi wa19 mbudzi gore rakapera, Central Committee yebato reZANU PF yakagara musangano wechimbi chimbi ikati sebato yainge yodzora vaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe kuti vasave mumiririri webato iri vachitungamira hurumende. VaMugabe vakabva vapiwa kusvika nenguva dza12 masikati nemusi wa20 mbudzi kuti vange vaenda pamudyandigere. Kubviswa kwavaMugabe pachigaro kwakapa vamwe kuti vafunge kuti zvinhu munyika zvikuru munyaya dzezveupfumi zvaizogadzikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sunday.
Pane zvakawanda zvatichinjei. Takatarisa tenderwa kwaiita vanhu kuti vakwanise kukampeina zvakanaka munguva dzamaelections. Patakazenge taita maelections egore rine takaona kuti zvanga zvakatisiyanei hazvo. Hongu pane kuvhiringika kumwe kwakazoitika, asi takaona MDC ichienda throughout the country vachikwanisa kuita marali avo, vachikwanisa kumobilisa vanhu. Izvozvo zvinova zvinhu zvakatifadzawo kuona zvichiitika, nekuti nguva yatakanga tiriya navaMugabe takanga tasvika panguva yekuti hapana chaikwanisa kuitika mumamisha, vanhu vachakwanisa kuenda kumamisha vachikampeina. Saka izvozvo zvakatichinjei.
VaSande, pane zvamungati ndezvipi zvisati zvanyatsosanduka zvekufadza veruzhinji?
Pane zvakatiwandei zvisati zvagadziriswa. Munoona kuti uore muZimbabwe hausati wagadziriswa. Tinoziva tine nyaya dzakawanda zvikuru kwazvo, dzimwe dzine madhoketsi dzeupfumi hwenyika hwakabiwa, hatisati tatombonzwa kana any answer kubva kuhurumende iri kutonga kuti chii chiri kuitika pauore ihwohwo. Saka toona kuti zvakawanda zveupfumi hwenyika hapana chatichabuda. Takanzwazve zvichinzi vaMugabe takuda kuvabvisa nekuti vane mbavha dzakavakomberedza. Takafungidzira kuti vamunangagwa vachingopinda tichaona chikurubhishi chichita kufashaira nembavha dziya dzasungwa dziri mangetani asi pari zvino hakuna kana chimwe chete chatati taona. Saka zvinhu zvinoshungurudza kuti zvinhu zvacho zvine udzamu zvinoita kuti nyika ifambire iendere mberi hatina zvatati taona. Cash crisis muZimbabwe yakatowedzera yakatonyanya, iye zvinezvi vanhu vaakushandisa maRTGS. Hazvaisambonzwika kuti maRTGS anova ndiwo medium inoshandiswa nereserve bank, ndo yatova currency yekuti munhu anenge achifamba mumastreet achitanzi ndokupa maRTGS. Asi sazvambonzwika izvozvo. Saka tinotoona kuti chitori chimbambaira chakatomirira kuti chitoputika zvekare icho chichi. Saka kuchinja chaiko chaiko, ndinofunga kuti takangotora waini takaibvisa mubhodhoro takariisa muplastic, asi waini yayo yakangodara haina chachinja.
Saka munoona remangwana renyika rakamira sei? Zvii zvamungati imi mungada kuona zvichigadziriswa?
Zvatinoda kuti zvione zvichigadziriswa isusu inyaya yekuti corruption ipere. Ndochinhu chikuru chatinoda ichocho icho. Corruption ngaipere, ngative nehurumende inotora vanhu vose vane uore vasungwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbove mumwe wevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaPromise Sunday vanga vachitaura vari parunhare kuFlorida muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Musika wekuGlenview 8 Furniture Complex watsva masikati anhasi. Vamwe vanhu vakatsva zvakaipisisa, asi hapana shoko rekuti pane vafa here. Midziyo yakawanda yaparadzwa. Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa achiri kuferefeta chakakonzera moto uyu, asi kusvika pari zvino hapana munhu ari kunzi ashayika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaPeter Moyo mumiririri weMDC muParamende. Tinzwe hurukuro yavaita.
Ya ichokwadi kwatsva nzvimbo iyi inogara ichingotsva nguva nenguva, asi nyaya iripo ndeyokuti vanosezera ipapo ndivo vari kuita dambudziko rokuti kanzuru ikati regai tiuye ipapo tikugadzirisei, dzive neorder izvi vagadzirise zvakanaka naka, pavanosezera pange pakanaka pachionekwa zvenzira yokuti pakaitika moto ungadzima sei mafire extinguishers ayaripo. Iye zvine izvi izvozvo zvinhu izvozvo zvaazvina kugadzikana zvakanaka. Umwe noumwe anongoti ichi chinzvimbo ndechangu, ichi ndechangu, muguruva imomo hatiisa maglue chii nechii ipapo apo. Saka munoona kuti izvo vanhu vanoramba vachirasikirwa nezvinhu zvavo zvavanenge vachifanirwa kutevesa paGlenview Area 8 apa.
Semanzwiro amaita pane akuvara here?
Iko zvino hapana chatati tanzwa maererano nokukuvara kwomunhu, asi vanhu varasikirwa nembasha dzakawanda zvikuru, vemasofa ava nemapuranga avo zvakawanda wanda tsvatsva.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei sezvo moto uyu uri kuramba uchingobvira panzvimbo iyi?
Dambudziko iri rinogadziriswa chete kana vanhu vanoshandira ipapo vakaisa musoro pamwe chete vakabvumira kanzuru kuti ikanzuro yeHarare kuti iende inogadzirisa pano apa. Ive indastiri chaiyo chaiyo isaramba iri sezvairi izvi. Mukatarisa mweya uri muno wemoto wanyanya, vanhu vari kutsvira mumabhazi, hautichazivi kuti mweya rudzii uri kufamba. Saka nzvimbo iyi inogona kunge ine mweyavo uwoyo, nokuti asandiko kutanga pamwe kati vakechina pachingotsva. Saka vanhu havafaniri kutiko vakaramba pachaguma chichaguma chaitika nechokutiko pachaguma pafa munhu ndozvichaguma zvaitika.
Avo vange vari nhengo yeParamende yeMDC vaPeter Moyo vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuHarare. Komiti yavaNkalema Montlante iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu inoti yokoka nyanzvi dzezvemabara epfuti kana kuti ballistic experts kuzoongorora kuti ndiani akauraya vanhu muHarare pakuratidzira kwaiitika. Vanhu vatanhatu vakashaya muchiitiko ichi apo mauto akaedza kuzomisa kuratidzira panonzi painge popwanywa zvinhu achiuraya vanhu ava. asi vakuru vemauto vari kuramba kuti mauto akapfura vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Avo vane vanova kutiza tiza vane zvavanoda kuviga havasi kuda vanoziva zvakaitika vanoziva zvainyatsoitika vanozviziva kuti zvekutaura namasoja aya zvogona kuva chokwadi chokuti kana AKI dzaipfuura vanhu komota dzaingopfuura dzidzaitiza kusei pasina mota yakamborohwa nebara kana kuri kuti yanga ichinanga muvanhu mibvunzo inofanira kupindurwa iyoyo yokuti kana komishen yaita inotipa maconclusion handikwanzi masvondo ari kuyakuruka maballistic experts vanoziva nenyaya dzezvombo nezvamabara namabhakuna ndo vachatiudza kauti zvinofamba sei izvi zvinogoneka here kana kuti hazvigoneki isu tingangotaura semalayman but kuna maexperts achadhila nenyaya iyi ngatitambanukei zvedu ngatiregei tichitsigira komishen iri kunyatsotambanudza basa racho zvakanakanaka ine vakuru vakuru vanhu vanoremekedzwa vana vamohlande vanoremekedzwa vana vese vana anyeuko vanoremekedzwa vanhu vane mareputation atstake panapa havazoiti zvokuvharavhara nokuti reputation dzavakashandira upenyu hwavo hwese dzinoenda mugomba.
Saka nyanzvi dzinenge dzichiongorora nyaya dzemabara dzinenge dzichibva kupi?
Hatizivi izvo tingatobvunza vekomishen nokuti komisheni haisi hurumende ka isusu tiri takamira kudivi rehurumende but komishen iri independent inogona kutoona kana inogona kusarudza kuwana hurumende ine mhosva kana kusawana hurumende ine mhosva saka ivo ndo vanoziva maexperts avanoda isusu vakangotiwo sehurumende tibatsire pakati tinogona kuvabatsira asi apa havana chavakati hurumende iite and handitarisire kuti maexperts acho anenge ari ekuami nekuti obviously zvinobva zvanzi bias saka but handizive tingatonzwa nesekretariat tingatotaunzwa navai mabhizo tiko vanhu muchavaona kupi asi tinoziva kuti maexperts ari kuuya maballistic experts.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mora pamwe nesangano rekodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe vanyorera kanzuru yemasvingo gwaro renyunyuto vachiipa mazuva maviri kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura mudzimba dzevagari vachiti izvi zvikasaitwa vachapinda mumigwagwa vachiratidzira.
Vagari vemunzvimbo dzinogara veruzhinji mudhorobha reMasvingo vave nemavhiki matatu vasina kuwana mvura mudzimba dzavo mushure mekufa kwepombi inodhonza mvura kubva mudhamu remutiriki. Vachitaura neStudio 7 nhasi visangano remura pamwe chete neWomen's Coalition vanoti vakagumbuka zvikuru nekuti kanzuro haisi kuratidza kuita chimbi chimbi nekugadzira dambudziko iri. Vati vave kutyira kuti zvirwere zvakaita sekorera netyphoid zvinogona kubata vagari. Muzara itachimanikire vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura vanoti vatora danho rekuda kuratidzira nekuti kanzuro iri kutyora kodzero dzevagari dzekuwana mvura nguva dzose.
Apa kanzuro yedu 48 hours ultimatum nekuti tiri kuona kuti kodzero dzedu sevagari dziri kutyorwa zuva nezuva. Zvatinoona kuti isu tinogona kuita dambudziko rekuita cholera outbreak na typhoid outbreak nenyaya yekuti even tichivaudza kuti tiri kuda mvura havasi kutiteerera sevagari and izvo zvinotishungurudzawo kuti kake chiviri tichiita dambudziko rakadai and tichiita 2 to 3 weeks tisina mvura toiwanepi yekumwa yakachena. Vana vada kuenda kuchikoro vageza, vane mvura yakachena yekumwa. Saka apa tati kana vasina kutipa mvura isu tava kupinda mustreet tichidemonstrata vatipowo mvura vagadzirise dambudziko ratiri kuona seguta.
Vagari vazhinji vave kutorarama nekunwa mvura yemumatsime iyo isina kuchena. Kanzuri iri kuedza kupawo vanhu mvura nemabhauza asi haisi kukwana. Vagari vazhinji vanoti vanomukira pakati peusiku kubata raini pamabhauza aya nezvibhorani zvishomashoma zviri munzvimbo dzavanogara. Muzvare Joyce Mungu, sachigara weWomen's Coalition mudunhu reMasvingo, vanoti nyaya yekushayikwa kwemvura iri kunyanya kubata madzimai ndosikavanyorera kanzuro tsamba uye nekubatana nemamwe masangano kuti vazoratidzira kana kanzuro isina kugadzira dambudziko iri mumaawa makumi mana nemasere.
Isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tichiratidza kusafara kwedu nemaererano nenyaya yemvura nokuti tiri kuona kuti ratova dambudziko guru ratoafekta guta redu reMasvingo. Saka isu seWomen's Coalition takaendesa petition yedu tikutarisira kuti tichawana tukutarisira kuti kanzuro icha acta pa petition yedu nekugadzirisa dambudziko remvura vakatikasawana kugadziriswa kwedambudziko iri zvirikureva kuti isu se Women's Coalition tikuzobatana nevamwe ma organizations ari muno masvingo uye zvene ma members edu Women's Coalition kuti tichaita ratidziro murunyararo.
Asi meya wemasvingo vakuri maboke vanoti kanzuro yakagadzirisa dambudziko iri vachiti mvura yatotanga kuwanikwa kune dzimwe nzvimbo mudhorobha.
Chatatakamirira component yanga yakafa pampambu yedu yakauya yakagadzikwa zvokuti nhasi paitawo madevelopment ekuti some most of the areas dziri kuripota dziri kutanga kuwana mvura patiri kuti haina pressure nokuda kwokuti pakuuya kwayaita kwese inobva kunge vapo saka pressure nedemand iripo iko zvino zvinoita kuti inonoke kusvika but we are very happy kuti within the next 48 hours kwese inenge yasvika kunzvimbo dzese.
Asi vagari vazhinji vanopikisa meya vachiti munzvimbo dzavo mvura isati yave kubuda kunyanya vekurunyararo West vachiri kungomirira mabhauza nekuenda kuzvibhorani. Mahard Life Tangai ndemumwe mugari ati zviri kutaurwa nameya hazvisi zvechokwadi.
Meya vasada kuudza vanhu nhema vachiita kuti zvinotezo kuti zvanaka muguta ipo pasina chakanaka. Isu tatobva kunoteka mvura muchibhorani izvozvi kutoona mabhaketi ari muchingorawo. Tobva kuchibhorani hapana kuti kwai mvura iriko tingasunda zvingoro izvi mvura iripo vasadero vari kunyepa ivi vanhu vakaunganira izvi vakamirira bhauza mvura haina kumbotosvika kwose ikoko vasatevera nhema muromo wavo uyu chete kungoti hauzarigwawo negwizi asi dai waizarigwawo hamenozvii zvaizoitika.
Dhorobha remasvingo rave kugara ichisangana nedambudziko remvura sezvo michina inopomba mvura ichigara ichingofa. Muna Nyamavhuvhu vagari vakaita mwedzi vasina mvura nekusashanda zvakanaka kwemichina iyi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Kandi Maramba.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushaikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emerson Munangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga. Mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na half past 6 kusvika na half past 8 manheru. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakaremara muCameroon varatidzira nhasi vachitsutsumwa kunzvimbo inogara vakawanda vanotaura chirungu mushure mekunge vamwe vavo vaiurayiwa mukurwisana kunotyisa pakati pemauto nevakapandukira hurumende. Vanhu vanodarika 25 vakashaya mukuratidzira uku. Vanhu vari kumatunhu anotaura chirungu vari kunetsana nevari kumatunhu anotaura French. Vanhu vanosvika 40 vafa kumoto uri kubvira mudunhu reCalifornia muAmerica uye vamwe chiuru chimwe chete havasi kuzikanwa kuti varipi. Moto uyu wave nevhiki rose uchibvira uchiuraya vanhu nekuparadza midziyo. Vana chiremba vari kukurudzira vanhurume nevanhukadzi kuti vaende kuzvipatara kunoongororwa nyaya yekushaya kwavo havi yekusangana pabonde zvinova zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zviri kuparadza michato yakawanda muZimbabwe. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mhurukuro yatakaita na Dr. Josephat Chiripanyanga au vanoshanda pachinoi Mall Medical Center pamwe nemutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Fungisai Majando zvakabuda pachena kuti vanukadzi nevanhurume vanotadza kubudirana pachena mairirano nenyaya idzi izvo zvinokonzera mhirizhonga mumhuri. Dr. Chiripanyanga vanoti pavhiki roga roga vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu vane dambudziko irori.
Misha mizhinji yaparara nenyaya idzodzi. Chinonetsa ndechekuti panoitika inonzi stigma. Vanhu vanotya kana kunyara kutaura nezvazvo. Kuti ndikaudza mudzimai wangu kuti ndine dambudziko rakadai so, anokwanisa kundisiya kana kundiseka kuti hapasina hurume, hapasina baba. Asi kune mishonga mizhinji yatinokwanisa kupai inobatsira kuti nhengo yababa ikwanise kumira.
Dr. Chiripanyanga vanoenderera mberi vachisanangura zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi kana murume ashaye hanya nemumwe wake.
Zvirwere zvakaita seshuga kana diabetes mellitus zvinokonzeresa zvakare kuafektwa kwetsinga dzinofambisa ropa, ende zvokonzeresa futi kuti ropa risasvike zvakanaka kunhengo yababa. Ropa rikasasvika zvakanaka kunhengo yababa, nhengo yababa ichakwanisa kumira ende kwakutya dambudziko kumusha.
Chiremba ava vanoti vose vane dambudziko iri vanofanirwa kudya chikafu chaidyiwa kare nemichero yakawanda uye nenyama isina mafuta akawanda kuti zvisimbise misana yavo.
Tinoikarichadzwa nacho chikafu chiri healthy, chine utano. Chikafu chedu chechinyakare, matraditional foods, sadza rezviyo, sadza remhunga, tinozvikurudzira chaizvo kuti vanhu vadye chikafu chakadaro. Mundiro yemunhu tinoexpecta kuti munhu ngamuve mune 50% of chikafu chiri mundiro, half yechikafu chese chiri mundiro memunhu ngange ari mafruits nemavegetables. Imwe 25% yochiita macarbohydrates, ndoriri sadza rako. Sadza toti ngasadarike chibhakera, zero rechibhake size zakaita chibhakera chako ndo amount yesadza anofanira kudya.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana zvose izvo zvavanokurudzira zvakaramba, vanobatsira munhu anenge aine dambudziko rakadai nemishonga inobatsira kuti musana usimbe akwanise kushanda zvakanaka.
Kana zvanetesesa zvese diet zvaramba ende tazoenda futi kunyaya dzemamedication watadza kushandisa mishonga yako yeshuga, yeBP, yecholesterol, but nhengo yekuramba ichinetsa kumira. Kune mapiritsi atinopa anobatsira zvakare nhengo yababa imire. Vazhinji vanoda kuenda kunoshandisa mumwe maheads akasiyana-siyana, atizive kuti anoshandawo zvakadii and atimaencourage cause tinozosangana namwana anouya nemaproblems inonzi priapism, kuti nhengo yamira ichakwanisa kurara cause madrugs avashandisa, maheads avashandisa, they are too strong.
Mashoko aya anotsinirwawo naDr. Majandu avo vanoti nyaya iyi idambudziko guru rinokonzera kuti vamwe vanhu vapedzesere vaita gumbo mumba gumbo panze.
Chinonetsa ndechekuti dambudziko iri tinoziva kuti idambudziko hombe rinowanika panguva dzakasiyana, even pamarriage yemunhu in the course, but vanhu havauyi. Zvinhu zvamunotonzwa pane mashow iwawo, kana ari mashow anasistilda, kana kuti munozviverenga munewspaper, kana kuti munotozozvinzwa kuti ndizvo zvanga zvakonzeresa patinoti munhu aita gumbo mumba gumbo panze, mozonzwa kuti changa chatokonzeresa inge iri nyaya yebonde yanga yatotanga kunetsa.
Vanoti zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti mukadzi nemurume vashaye havi nebonde inyaya yekushushikana mupfungwa kana kuti stress pachirungu, izvo vanoti zvinokwanisa kuparadza michato.
Tinoona kuti panyaya dzebonde chinenge chichinetsa atinoti isusu mamental problems. Pandenge nichiti mamental problems, maproblems tikati kurwara zvirwere zvepfungwa. Muzvirwere zvepfungwa izvo zvakasiyana-siyana, mune zvinhu zvakaita sestress kana kufungisisa. Zvinhu zvakadaro zvinogona kugumisira zvaafekta nyaya dzebonde. Saka unokwanisa kuona kuti kana murume achishushikana neimwewo nyaya, maybe kana yekubasa inenge ichimunetsa kana yekutsvaga mari, anogona kushaya havi yekusangana nemudzimai wake pabonde.
Vazhinji vane dambudziko iri vanokwanisa kupomera nyaya dzekuroiwa, asi chokwadi chiripo chiri chekuti zvirwere zveshuga neBP ndizvo zvimwe zvinoita kuti mumwe ashaye havi yekusangana nemumwe wake pabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kuti panyaya dzezveupfumi pane zvachinja here. Gore rakwana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Muri kufara here nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi? Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.